mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 23 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa nePollard havangabudiriri kana vakaisatawo hurukuro nebato guru rinopikisa. Varimi vochema chema nemvura yarambira mudenga. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kushedzwa kumusangano kwakaitwa vamwe vatungamiriri vemapata anopikisa kupurazi remutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakupera kwesvondo, vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vamunangagwa vari kuedza kuparadzanisa vanhu nemapato avanofanirwa kuye vachishanda nawo. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havangabudiriri mune zvavari kuita nekuti vari kusiya bato guru rinopikisa vachiita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera. Muzvinafundo weMasocha vanoti vamunangagwa vanofanira kuona kuti vanhu vazhinji vanotsigira bato ripi, naizvozvo kuita hurukuro nevanhu vasina vanovatevera hakuna zvakunobudisa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze pamusoro pePollard uye kuti sei vachifunga nenzira iyi.
Pollard inenge mubatanidzwa wokutaurirana kwamapati akakukwidza maelection eZimbabwe akapfuura aya. Saka vakafunga kuti vafome vagadzire vaumbiridze danho iroro nokupa zita iroro kuti Pollard, kuti mapati akwanise kutaurirana vachidzidzisana kuti Zimbabwe toifambisa mberi sei, vanhu vasarwidzana vamapati akasiyana-siyana. Saka unongova muunganidzwa wamapolitical party mazhinji, mamwe tinongova tiwawo mapolitical party asi kutizikamwa kuti tizive kuti mapolitical party iwawo ana vanotevera here kana kuti anongova nowakafoma. Asi ndiro mubatanidzwa iwoyo wamapati, chingwari nechinangwa chokuti ngatitaurirane tifambisire Zimbabwe mberi.
Tanzwa nezuro mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachiti havasi kuzopinda muPollard iyi. Munoona sekuti kushaya kwaMDC yavaChamisa kuno mutsauko here uripo unotadzisa Pollard kuita basa rawo?
Handivoni paino mutsauko unotadzisa Pollard kuita basa rawo. That is, kana Pollard ichitova nebasa zvachose. Nokuti mavonero andinoita ndokuti zvimapati zvacho zvimwe zviri muPollard imomo kuti uzvihwisise kuti zvino vanhu vanozvitevera here kana kuti vakazvivhotera here, zvekare kuti chavanoda kubudisa chacho chii mumatoksi imomo vachitambisa mari tingangoti nokuungana vabvapo. Hapana chisungo chatinoti tanzwa isi kuti tasunga chakati tichafambisa nyika kusvika pakati. Saka kusavapo kwapresident Chamisa veMDC nokuvapo kwavo handizvioni kuti zvinobuda, setoti isu pamwe kuda zvavasipo kana vakazovamo pamwe pane zvingabuda zvihombe imomo. Asi pari zvino handivoni kuti chii chavanovunganira ini kuti vataure chini, pane agenda ipi, plus magoals ayaya ndaapi magoals ePollard acho atozonzi aya ndo atasunga aike zvino tasvika kati pazvisungo zvedu, hatizvionisu.
So kuona kwenyu munoona sekuti Pollard pairi mamiriro akaita haigoni kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika here?
Kugadzirisa chaiko haina chainokwanisa kugadzirisa Pollard, nokuti pati hombe inopikisa MDC haipo, ine izwi hombevo munyaya dzakadero dzemumanhau dzane idzodzo totisi kuda kana vakauya president chamisa vemdc panogona kubuda zvihombe vamwe mapata ari umo chaizvo chaizvo zvavanondotaura ikoko kumusangano iyoyo hapana unomboziva kuti zvii kungoinda pamwe kwatinoti vangoindavo kuno tandioni hurumende ichichinja matongera ainoita nyika nokuti vandotaura navamwe vamapata vemusangano hazvizobvi zvavataura izvozvo zvoinda maitiro ari kuita pati iri kutonga handivoni vachizvichinja ini
ko iyo Pollard iyi kuti iwane simba rokuti zvinhu zvifambe zvakanaka inzwikwe nehurumende iripo chii chinofanira kuti wane Pollard kunyangwe MDC yavachamisa isimo
ndiona sokuti Pollard zvainofanira kuita kujekesera ruzhinji rweZimbabwe neInternational Community nyika dzose kuti chatiri kuunganira ndechakati number 1 chakati number 2 chakati number 3 chakati saka tagara pasi panapa tikabvumirana zvakati kuti tobva pano toita zvakati tovonavo isi kuti zvacho zvanzi zvaitwa nyika dzose dzoonawo zvanzi zvaunganirwa zvacho zvikabvumiranwa zvikataurirana zvikanzi maspeech avo vabvapo waenda waenda saka handivoni magoals acho chii chavanoda kuachivha toti isi kuda vanoda kuti vanhu vasarwidzana vamapata akasiyana siyana vemdc vachirovana kana kurohwa nevezanu pf asi hapana zvatizvioni zvavanoita isi kungoendavo kunofara pamwe nokutaridzana vominda nehove zvatatichiona pamaindaneti apa chinangwa chavo ndechei ngavachibudisirewo pachavo
tinoona mutungamiriri wenyika vamunakagwa vachitora nguva yakawanda chose vachisangana nenhengo dzavo idzi dzePollard munoona sokuti kutambisa nguva yavo here kwavari kuita kana kuti munoona sokuti vane chimwe chinangwa chinogona kuta mapudzi takatarisa mberi uko
mavonero andinoita ndokuti mutungamiriri president Mnangagwa vakangwara zvikuru zvavari kuita izvi vanoona kuti zvichazovabudisira zvibereko mberi kunoenda nokuti vari kuratidza kuvagari vomuzimbabwe pamwe chete nenyika dzose dzapasi rino kuti ini ndiri munhu kwayo unoda kutaura navanhu asi kuti vamwe vavanhu vacho havadi endezve vanhu vacho vavari kudaidza ikokoko vanhu vasingativoni kuti inotongova nzira yandiovora sokuti kutokambena uku kwamaelection ari kutevera ari kuuya maelection omuzimbabwe unu kana vava kuzofamba neshoko irero kuti handimunondionazve indinovadana kuti zotaudzana navo asi ivo vanenge vasina zvokutaura nezvimwe saka vanotozviita vachiziva semunhu wagara mupolitics chaizvo munyaya dzezvo matongerwo enyika izvi vari kutounganidza hazvishamisi kuti vamwe vavo vari kuenda ikoko kumusangano iyo vachatozoenda kuzanu pf vani takaona umwe mutungamiriri pacongress yezanu pf yavakaita pamutanga December wakatobva kupati yake akaenda kuna vamunangagwa ndo zvavari kuitira ipapa kuzama kutotaudzana navava kuti huyai tibatane pano kumaelection ari kutevera vanhu venyu vandivhotere saka havangangozviitiri pasina chinangwa chacho mberi chikunoenda uko
takaona iko zvinezvi zvondiraperairi vaimbova mutungamiriri wesouth africa vataombeki vakasvika muzimbabwe vachida kuita hurukuro navanhu vakasiyana siyana kuti vabatsire kugadzirisa mamiriro akaita zvino mune vimbo yekuti vambeki vakakwanisa kuzviita izvi here
handivoni kuti vambeki vangakwanisa kuzviita izvi nokuti handi kutanga kwavo kuuya kuzogadzirisa zvinhu vakambouyazve vamugabe vachipo zvavakagadzirisa ndio zvavakagadzirisa vakamboenda zvekukenya uko vakandogadzirisa kwose kwavanoenda zvigadziriso zvavo izvozvo hazvii zvigadziriso zvinosara zvichibetsera vanhu munhuwo zvake uyo pamwe unenge ava kungoti arega ndivonekuona mapepa ndaenda ndandodai ndikati imi itai zvakati asi zvirongwa zvake semunhu uno ushamwari nezanu p f kubva nguva yehonde handivoni kuti ungava munhu ungatrustiwa namaopposition kuti ayananise kukonana kuri kuita mapolitical party ari muzimbabwe saka unongofamba hwake unozikamwa maitira ake unozikamwa ushamwari hwake kwakarerekera unozikamwa saka kungozikamwa ikoko kunoitira kuti zvaari kuita izvi zvisanatsokubata pakuyananisa mapolitical party omuzimbabwe
Professor Elliot Masocha veDefry University mazvita chaizvo muzvinafundo Elliot Masocha veDefry University vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7
Vatungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda chabikwa vanoti mvura ikasana ya shondorino varimi vakawanda vacharasikirwa zvakanyanya nembeu dzavakadyara. Varimi vari kugunun'una kuti kusanaya kwakanaka kwemvura uye kudhura kwembeu nemafertilizer kuri kuvasiya vari panguva yakaoma. Kuti tinze zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mwaka wedu wanga watanga zvavo zvakanaka wakati nonokei asi nemaitiro achinja kuitawo mwaka yedu yanga yatanga mvura inaya zvakanaka naka pakati pemwedzi wapfuura waNovhemba. Vanhu vakadyara vakatanga kudyara vanga vakadyara vaya vaimbeu dzikamira zvakanaka nakawo asi pakazoitawo pakambopisa pakatapa ndokubva yanaya futi apa sofa kupisa futi mbeu dzaakusvava svava saka zvinanyatsomira mushe asi hatina mbeu dzaoma kuti taita tapedza kune nzvimbo dzaka dzikuomerwa panguva yatiri nei kunyanya nzvimbo dzirima natural region aya yatinoti region 3 zvidzika 3-4-5 ikokoko kune kusvava unyoro hwaakudiwa asi kune region 2 na1 kunoti vana marondera macheke hwedza vana bhindura shamba urwi kuri kuchiri nani pari zvino maregion 1 and 2 2a2b waya kuchiri nani asi kunokosoka taakuida mvura zvokuti ikasati naya shondo irori ratiri kupinda iri tinenge taakutanga dzimwe nzvimbo tii taakutanga kutoverenga kuti taruza chii nekuti mvura iri kudiwa zvoshuwa chaizvo chaizvo yapawo mukana kune vamwe vanga vasati vawana mainput vanhu vari kumhanyisawo varimi vari kukurudzirwa kunzi aiwa uchimirira mvura vakasapedza kudyara vaye hatimhanyai tidyari kuti inouya iyi kuti mvura yedu ichauya iyi katida kuti inumber 3 pakatanga ekutanga echipiri pakuya inumber 3 ichiwane tapedza kudyara tose rekuti kumberi uku tinenge tanonokesa.
Asi varimi vamubhenge vachichema chema nekudhura kuri kuita mbeu zvaamira sei mazuva ano, pane chachinja here apa?
Pana chachinja asi ava nyaya yekunzi kudhura kudhura uku hehe kudhura kwemafiga akura takutaura mumafiga akura tiri vanhu vanga vakajaira kushandisa maus dollar madora namba diki mbeu dzedu dzemwaka yepakati nepakati tiri kumaus dollars dzaisvika kuma65-75 dollars per kg. Now vari kutengesa vacho vari kungoshandisawo interbank womapurasiga iroro nokuti mari yedu haisi 1-to-1 neus dollar saka ndo patiri kuona tichirasikirwa ipapa kuti mafiga akura uyezve vembeu nevemushonga nevemafertilizer vachifamba zvavo vachifamba nevachireta zvavo neinterbank iyoyo kumurimi uku mbeu dzemurimi hatsuka purise yacho kumurimi haisi kufambidzanawo neinterbank iyoyo saka ndo pano dambudziko rakakura ipapo dai zvaifambidzana zvese kuti mbeu yakuita izvi yanzicho 65 times mari yakadai yamari yakadai murimi wo kana arimawo mwedziwo zvimwe chete zvavarima izvozvo zvokozongoitwawo interbank iyoyo zvakadai zvinofambirana zvakadai pasina kana anochema.
Ko kukomandi varimi vanga vachimbochema chemawo kuti zvinenge zviri kutora nguva kunyora mapepa acho kuti vawane rubatsiro, pane tichagadziriswa here?
Ichokwadi choto kuti varimi takanonoka programu yacho yakatinonokeiwo kuti itange kupindwa mairi yatinonokeiwo kudaro varimi vakanonokawo futi kune vakakurumbidza vakakurumbidza kupinda mairi havana dambudziko rakanyanya vakazononoka ava vanhu vakanonoka vachimbomira vasina shuwa nekuti kubhengi kungaite here vanhu vakazovhunduka vawandisa manje saka sistimu yacho yakabva yatadzirira kuifambidzana neuwandu hwevanhu saka ichokwadi choto kuti nanhasi kuchine dambudziko kwaa dambudziko kuti mumwe hasi anyorwa izvi mumwe hasi awana izvi nekunyanya fertilizer compound d yakaenda dambudziko rakakura chaizvo asi ndinofara kuti kubvira nezuro zvinhu zvachinja yaakuwanikwa urongwa hwakachinjawo zvaanani chaizvo nekuti varimi vese vakanyoresa ava vakwanisa kuiwana asi mwaka ndoukurapa uchitiza.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda chabikwa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti kushandiswa kwedhora rekuAmerica muZimbabwe kwave kuwedzera zvine mutsindo kunyange hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwaro mwedzi mitanhatu yapfuura. Mudeli News Mekare, mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa, vanoti havasi kuzoita hurukuro na vaNelson Chamisa kunze kwemuunganidzwa wePoland. Mukroniko mune nyaya inoti mabhazi anotakura vanhu kuenda kumaruwa akwidza mari inobviswa nevanhu pazororo reChristmas vachiti dhiziri riri kunetsa kuwana. MuHerald mune nyaya pamusoro pevanhu vatatu vakakuvara nezuro mushure mekunge mapurisa apfuura kombi yakanga yakavatakura payakatadza kumira paroadblock pamabook turn off. Zimlife.com inoti gore rinouya Zimbabwe ichashandisa mamiriyoni zana nemakumi matatu nematatu emadhora ekuAmerica kutenga chibage uye kuona kuti mutengo wacho haunyanyi kukwidzwa. NewZimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa avo vakati kuti vanhu vanyatsokubatana nyaya yekukraundi inofanirwa kugadziriswa. VaChamisa vanoti kunyange hazvo ZANU-PF nePF ZAPU zvakanyorerana chibvumirano chekubatana, gukraundi nokusaenzana kwevanhu zvinoita kuti vanhu vaomerwe nokubatana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vatereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Pamusoro ivakuru veStudio 7 vana wande mose nevamwe navanoti Poland vanotaurirana vamwe vachipachiramba kutaurigwamwe Poland ibato restore sevo vamwe ivo vanongoita zvavanoda kungoti ini ndoita zvanoda nevanhu VaChamisa havarambi zvinhu zvekusheya hamwe nepakati tigovanhuwo nepakati tenda zvinotendewa mapato avo haana vanhu saka nyengerera muPoland bato rine vanhu ndorinosiyiwa memhaka yekuti nechikonzero chokuti havadi zvinoda vamwe saka musangano unga hakusi kuvaka nyika kuputsa ivo varivo mutungamiriri havadiwo vari kuguta vari kudya saka munhu ari kudya unonetsa haana chaanoda saka VaChamisa havarambi nyaya igugwe nepakati one vanorova vanhu two vanenge vachiponda vanhu vachirova nematanda mapurisa achirova vanhu masoja achirova vanhu vachipfura vanhu saka zvinhu zvakaoma munyika saka havarambi VaChamisa varambe vakashinga zvichirambiwa Mwari azvipindire vasangoita sekuti ivo ndovana Mwari vanongotaura zvinonaka asi Mwari
hey, kwazvai vashamarari veStudio 7 vanatanonoka vande muri sei ana nkomo ikoko ndinokumbiravo mufundisi Simango andipewo vhesi inowanikwa inotiyo Jesu akazvagwa musi wa 25 December mukati mebhaibhiri ndoda chapta yacho.
That's why Chamisa achitaura ake kuti poradhiyo hai kutambisa nguva vanonoonana kufa musei. That's why chinzi extended mazan pf oga oga ngavati tiri zvakanaka ava vanenge vanopengawo zvake vangwena havana direction weporadhiyo.
Madarasi kubva Studio 7 vajonga kandimire nevamwe venyu mese tinokutendai nebasa guru ramunotiitira ramunotibatira kutipa nyuzi mukati menyika yedu. Ini ndoitwa Save ndiri paQueenstown handiri kudo hangu kungotendawo nemashoko ava madhuku kuti yezvino izvi munenge maakuitawo muchionawo zviri mukati menyika nezviri kuitwa nehurumende yava Munangagwa. Ende tinenge taakuona kuti kukanhu kenyu kamuri kuti kaPoland ako munenge maakuita muchiona kuti kutamba nenguva muna zvamuri kuitaba nekuti tikaverenga 6 months dzamapinda mukaPoland kenyu hamuna chamati mabuda nachoba. Saka taitokumbirisa kana chiri chokwadi chekuti muchaenda munoudzawo Munangagwa kuti nyaya yenyu yekuti muvandudze bumbiro remutemo munovaudza kuti vanhu vezimbabwe hatitombodai izvozvoba. Kutotenda kana maiono iri pfungwa yakanaka inova madhuku chibva imaizadzisa muende munovataurira kuti pfungwa iyoyeyo chete vanhu vezimbabwe vari kuti kwete hatiti zvinhu zvakadaro ba mapaza nyika nyika isina kana chinhu zvipatara zvikoro everything vamugabe vaitori nani everything zvaparara everything ene izvi mavada kuparadza futi nebumbiro remutemo.
Makadini vashamarari veStudio 7 mangwanani ano emusuo muvhuro swa 23 December 2019 inoda kutendai ne kuchirongwa chino mashoko angu ano anoda kutaura ndezvemurume unonzi Obeti Gutu. Obeti Gutu haiti politics asunita Ruvengo. Kozi ukatarisa zvinhu zvaari kutaura kana uchiona kuti haudi kutaura unofanga kurega. Waimbova kuMDC ikoko asi iye zvino ukatarisa zvinhu zvawa kuita unoratidza kuti uri munhu unoita mapersonal grudges naPresident Chamisa. Hausiri kutaura nezvemamiriro epolitics zviri muZimbabwe. Nonga Pollard yamuri kuita iyoyo unonyatsokuzviona kuti izvozvi zvichunhu chamuri kungoita ya wasting time. Muri kungomwati ya president Munangagwa everyday muchinyepa. Hei, isu tinogona kuzodai, tinogona kuzodai vachinyepa. President Munangagwa vatonetsa vonemi nekuti vanoona kuti zvinhu zvamuri kutaura ndezvenhema zvega zvega, hapana chiri kubuda. Izvo zvinhu zvamuri kuita history repeat itself. Kuma 1970s zvakaitika kuma 78 vana Chirauna naStole nana Muzorewa vakanyepera Smith. Isusu tinogona kumisa the struggle. Uya tingweti vachimwati vachipiwa incentives sezvamunongoitawo kupolad ikoko. Asi chakabuda hapana, hamuna kukwanisa zvekare kumisa armed struggle. Pamaitaura kudaro ndo pakatoita intensify armed struggle zvokuti pakatozorogwa dzimwe futi kudarika zvamaifungidzira henyu. Tukasimita azoona kuti no, I am wasting time chimwigwatini matsotsa. Zviri nani kuti ndiinde kuLancaster House ndtaura nedzimwe nyika, ndiinde kuLancaster House zvinhu zvigadziriswa vanhu vanosarudza hurumende yavanoda. Of course tikaita 1980 tikasarudza munhu wataida yaiva ZANU PF iyoyo.
Tinokutendai veStudio 7 nokuti panhau dzakanaka, nhau dzinoterereka, nhau dzechokwadi. Tinokumbira kuti murambe makadaro, tichingokumbira kuti dai vonyika yedu yanaka, tatambura nemuno mujoni nemazinta tinodaidzwa nawo muno akaoma veduwe. Tinokumbira kuti dai nyika yedu yanakavo, zvinhu zvose zvaita zviri nani zvaendawo panzvimbo kuti tigoina kushanda tiri kumusha. Tarirai voni, tinosiya mhuri dzedu dzichitambura. Apa mari yechikoro vanokwidza, vana vadzidzi kuzvikoro, tinongotambura.
Vanhu vane pfungwa dzakawanda dzakadzika nenyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Muchuchusi weSudan anoti atangidza kuongorora mhosva dzinonzi dzakaparwa nehurumende yaimbove yemutungamiriri wenyika vaOmar al-Bashir mudunhu reDarfur. Kurwisana pakati pemauto ehurumende nevagari vemuDarfur kwakauraya mazana matatu ezviuru zvevanhu, vamwe mamiriyoni maviri nehafu vakamanikidzwa kutiza misha yavo. Sangano reUnited Nations rinoti maPalestina anopfuura mamiriyoni maviri anogara munzvimbo dzakapambwa dzakaita seGaza vakatarisana nematambudziko, uye panodiwa mari inoita mamiriyoni mazana matatu ane makumi mana nemasere emadhora nekukurumidza. United Nations yakaparura chirongwa chinonzi 2020 Humanitarian Response Plan chokubatsira miriyoni nehafu yemaPalestina vari mumatambudziko. Regai timbonzwa mashoko ezuva reKrismasi achibva kuna Reverend Andrew Mudarara.
Ndina kukwazisai mose muzita raJesu Kristu tenzi wedu akafa akamuka nezuva rechitatu. Kana takatarisana nenguva yeChristmas, tiri kutarisa nguva yatinoona rudo rwaMwari Baba unotaugwa naJohn achiti Mwari akada nyika akaipa mwanakomana wake mumwe chete, Jesu Kristu, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi kuti ave noupenyu husingaperi. Johni wotaura zvakare achiti muna chapter 1 pakutanga kwaiva neshoko shoko richibva kuna Mwari shoko riri Mwari verse 14 noti rikashanduka rikave nyama rikagara pakati pedu kana takatarisa nane nguva yeChristmas tiri kutarisira nguva yetarisiro yokubarwa kwemudzikinuri wevanhu vose munguva chaiyo yaakaberekwa Jesu Kristu vana veIsraeri vanga vari pasi peutapwa hweRome asi vanga vane tarisiro yokuti Mesaya achaberekwa agovasunungura saka ndingati munguva yeChristmas inguva yatinofanira kusimudzira tarisiro yedu kuna Mwari zvisinei kuti mamirire ezvinhu anenge akaita sei asi tinoramba tichiti tine tarisiro tarisiro yedu ingabvepiko inobva kuna Mwari uyo akada nyika akatuma mwanakomana wake mumwe chete Jesu Kristu ivai neChristmas yakazara netariso netarisiro muna Kristu Jesu nyika yeZimbabwe Merry Christmas to you all. Amen.
Tinotenda Reverend Andrew Mudarara nemashoko avo.
Apo Jesu anouya kutora varume anotora vakananga
Jesu anouya kambo katanzwa kubva kumtakavu Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa nePollard havangabudiriri kana vakasaitawo hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Varimi vochema-chema nemvura yarambira mugenga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda